Vachitaura apo vapa masanitizers kune imwe komiti yevagari inoona nezvekuchengetedzwa kwezvibhorani muward 43 kana kuti water committee. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa mucommunity water alliance vahard life mudzingwa vati vaona zvakakodzera kuita izvi sezvo vanhu vasiri kudzivirirwa kubva kucoronavirus pazvibhorani muguta. Vamudzingwa vati zvavaita izvi zvinoreva kuti munhu anenge azora mushonga chete ndiye anofanira kubata pombi pachibhorani kuitira kuti utachiwana hwecoronavirus kusapararira.
Vanhu havachatenderwi kuti vabate chinoo kuti transmission ndikabata pana ndine COVID-19. Mumwe munhu akaya akabata ipapatotoro. Saka zvinhu zvakuda kuti komiti vanhu havachatenderwi kubata tepi. Komiti toipa masanitizer, vanogeza chi nemasanitizer zai kuitira kuti ivo vakabata hazvina chi problem. Saka tapa masanitizer ndo vanenge vakuti bhaketi rako roya rotsveta ndo anobata tepi achivhura tepi. Iwo tora bhaketi rako kana razarodi public haichabati matepi.
Vatiwo vane hurongwa hwekuti zvibhorani zvese muguta zviiswe mapambu emagetsi anobva kuzuva kuitira kuti vanorarama neurema varerukirwewo pakuchera mvura.
Vati umwe urongwa muchi watinawo ndohwekuti tiise masolar system atiri kutaura nesystem yakadai. Why? Because it's very friendly even kumapersons with disabilities. Pavanhu vanorarama neurema kuti akwanise kushandisa chibhorani chiya chekudhaya chemanyuwa che even madzimai chinovaremera zvisingaiti.
Mumiriri webudiriro muNational Assembly vaCosta Machingauta vaudza Studio 7 kuti zvaitwa necommunity water alliance zvakanaka chose asi vakati hurumende inofanira kupa makanzuru mari yekuti awanise vagari mvura yakachena. Vanoti kana izvi zvikaitika hapazoita mitsetse pazviborani.
Asi dambudziko rimwe ndongara maona apa nderekuti pakaisiwa matepa aya pakasina kutarisirwa kuti pangauya chirwere ichi. Saka matepa acho pachao haana kusipesa zvema 1 meter. Saka ndozvatikumbira gaini kuma positive stakeholders kuti vakwanise kuti vatigadzirire votibatsirane tigadzirire kuti akure avespese kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka.
Kanzura weward 43 Vanomen Makondo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo community water alliance iri kubatsira nekupa masanitizers ekushandisa pazviborani panodiwa mamwe masanitizers akawanda ekuti vanhu vashandise mudzimba. Vamakondo varatidza kusafara nenyaya yekuti hurumende pakatanga lockdown yakavimbisa kutsigira makanzuru nemari yekuti awanise vanhu mvura asi izvi hazvisi kuitika.
Nzvimbo dzese dzinoidza dzina mvura and we are now on day 9 abati vanhu havana mvura. Hatichazive kuti interventions acho achauya rini and really we are so worried kuti muno muchirwere chikabata vanhu vese vanoparara.
Imwe nengo yewater committee kubudiriro amai Eva Mashere vaudza Studio 7 kuti vanofara nezvaitwa necommunity water alliance vachiti vange vatotanga kutora matano ekudzivirira coronavirus nekuona kuti munhu wese ageza maoko asati abata mapombi epazviborani.
Tichirwere chakatouya zvachose icho chichi hatizive kuti chinopera rini. Tinofanira kungozvibata, tinofanira kungoteerera zvatine chiudzwawo nevakuru vedu. Mukuru wenyika ari kutaura zvese izvozvo, vehealth vese ari kutaura izvozvo, isuwo tinoshanda necommunity kunoku tiri kutaurawo izvozvo. I think vanhu vari kuteerera.
Nyanzvi munyaya dzeutano dziri kukurudzira vanhu kuti vageze maoko nguva dzose pamwe nekushandisa masanitizer kuzvidzivirira kubva kucoronavirus iyo yauraya vanhu vanodarika zviuru 15 pasi rose kusanganisira Zororo Makamba uyo akashaya mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.